alikuwa nangi wa Biden wacha wacha consolidate kuwa representative wa ma Democratic Party na wa Trump
ko amai hili wa munoya sababu panya ya hii
mai hili wachangi waripo hao asi hanjoni wachitora zvakanyanya
chinonyasa kuita kuti vanhu vade kuvhota zuva ranhasi chiso kuona kwenyu
maprimary aya akakosha nokuti ndiwo anoratidza kuti vanhu vari kuda kuti vatungamirwe nani mumapati maviri aya
mati maprimaries akakosha sei akakosha vamuringai
nokuti ndokuti tione kuti vari kudiwa nevanhu ndevapi nokuti takatanga ku Republican Party kwaka kune 11 ma contestant ezvinezvi kwasara 2 ku Democratic Party sezvo iyeri party iri kutungamira va Biden ndo varipo saka kunenge kuchiratidza zvido zvevanhu
mai Haley pane zvavangakanganisira va Trump here panyaya iyi
tiri kuona kuti vari kutora iyo chikamu chinenge 40% yema Republican voters tinozviona kuti zvakamboitika futi namai Hillary Clinton na Bernie Sanders paya vakazopedzisira vadyiwa musarudzo muna November
vanhu vari kutsigira amai Hilly vanounzwa kudivira vatrump nenzira ipi
kuti vatouya kudivira vatrump ndounge pamwe mai Hilly vacho vatopiwawo chinzvimbo sezvinowanzoitika munoziva kuti politics ndedzekutaurirana kwevanhu vasingawirirani saka kutoti vatopinzwa mumastructures avo kana kuti vakapromiswa chinzvimbo cheuvp ndonge vakadokutopinda asi tinoona kuti protest vote kazhinji inozoenda kune other party.